kubva Zulu panyaya dzemapension kana takatarisana nepension scheme yepublic service or yemacivil servants inowedzerwa nekuwedzerwa kunenge kuchiitwa mari dzinotambiriswa vashandi vachiri muhurumende. Naizvozvo apa patinoita 45% increase, for example, yemuna July, zvinorevawo kuti mapensioners akuwanawo mari iri pamusoro, nekuti mari yavanowana kana wanga uri mucivil servant inenge iri indexed to the grade rawakapedzisira uri, zvichireva kuti pano increase mari yegrade iroro newewo mari yako inowanda. Saka izvo zvagara zvichitovepo kupublic service.
Mungatsanangura here muzvinafundo kuti kunasa uku zvinofamba sei?
Yenasa, remember kuti yenasa isupplemental pension fund inoita kuti vanhu nyangwe vaine mamwe mapension fund avo avainawo vanozowedzerwa mari yavanotambira kana vanga vari kucontributa kunasa. Unoziva kuti yenasa takaiwedzera muna April.
Yakawedzerwa zvakadii?
Takaisa 100% increase. Minimum yacho ikasvika pa $25 per month. Iwo mwedzi uno tiri kuisvitsa pa $30 per month. Muna October tiri kuisvitsa pa $40 per month. Panonopera gore inenge yasvika minimum yacho inenge yasvika pa $60 per month.
Sei zvakakosha kuti isvike pamadhora makumi matanhatu kana kuti $60 apa?
And $60 per month ndiyo inotarisirwa nemastandards eILO kuti inge ichipiwa mapensioners ari munyika dzakaita sana Zimbabwe. Zvinenge zvakureva kuti isusu tave pakumita mastandards iyayo. Saka tiri kuramba tichiwedzera sekutaura kwandaita, uye yemacivil servants inoramba ichiwedzerwa seizvozvo. Mamwe mapension funds akasiyana-siyana, mari yavanopa inoenderana necapacity yepension fund yavo. And isu sebazi republic service labor and social welfare atiite supretend over those pension funds. Pane mamwe mapazi anoona nezvemapension funds iyayo.